Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 2nd, 2019, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On the Diaspora Forum this evening, we are talking about the assistance being given to Zimbabweans back home by those living in the diaspora.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com and at www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges faced by Zimbabweans and the help they are getting from relatives and friends living in the diaspora.
Most Zimbabweans are facing challenges in purchasing various goods, including food, medicine, agricultural inputs, and others, amid an economic crisis fueled by cash shortages.
Indications are that some of them are now depending on those living in the diaspora who send home millions of dollars in remittances.
How are Zimbabweans living in the diaspora helping relatives back home while taking care of themselves, their own financial needs?
Yabambe Zuluganda Balingal Tonajan, Nikumbe Konapo, Elkona, Li and Sanoa Manji, Sinazi Tina Konapa, is Yabonutisung Anzo Genum Kando, Kotagai, Sungazan Ulesku to Mes Geram Tanji. Good Diaspora Forum, Lamtakas Poka, and Guti Lava Vashala, Emazuna Chieneo, Kambe Bangatanjan Labo, Abase Zimbabwe. Sunung Zangan Guti, Linga Tongani, Abantu Vashala Napa, Jerum Mabel Meta Valinigani. So kutake imali locking echo, kuzobuya ke ukuthenga ukudla lento ezinjalo, so kutake kuyahlupha okunye okumangalisayo. Kuzobuya ke kathesi kulale mithi ukuthi nxa umuntu egula pho uncedwa mbani, kuzobuya ezokulima, kamba inhlanyelo ukuthengelwe mbani lento ezifanayo ezinjalo. Siyabona ukuthi abantu abahlala emazweni banceda kakhulu abangani lesihlobo ngoba bahambisa imali eningi okunye okumangalisayo, millions of dollars sibili ngenyanga. So sifuna ukuzothi kambe lina elihlala ediaspora liphila njani njengoba ke kuyabo kumele ukuthi lanilungise okwenu ngapha ngekhaya. So ke kunjalo ke Marvelous.
Aiwa kunayo vachango bva kupinda muchirongwa chedu nhasi pano pa Diaspora Forum tiri kutarisa isu kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubatsira sei vari munyika pari zvino uyezve kuti ivo vari kurarama sei kwavari ikoko. Tinoona pari zvino zvinhu zviri kushaikwa, mari iri kushaikwa uyezve tambenge takanzwa kuti iko cash yanga isiri kufamba zvakanaka asi tasunzwa kuti banga guru remunyika reReserve Bank razokwanisa kunge richidzora kuti iko cash agents aite basa asi vakaisa ma restrictions saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti vanhu vari kuzvigona sei uyezve panguva iyo nezuro takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachipa ivo waro hweupfumi hwenyika nezuro muparamende tikaona zvakare vadare vebato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vachibuda muparamende vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika saka pindai muchirongwa muchitudza kuti kwamuri ikoko muri kuzvigona sei tinoona kuti wava mwaka wekurima uyezve pari zvino zvekurimisa zvacho zviri kushayikwa munyika uyezve mari yacho ikesh chaiyo yekuti vanhu vatenge mbeu nezvimwewo zviri kunzi izvo iri kushayikwa uyezve zviri kudhura muzvipatara mushonga imo vamwe vari kutoita kuti vanotumira hama dzavo kubva kwavanogara vachitumira mishonga ikoko vachiendesa kumusha saka pindai muchirongwa tichionesana pari zvino zvakare nhasi taona vana chiremba vachiramwa mabasa vaenderera mberi vachiramwa mabasa vana chiremba vechidiki vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupiwa uyezve vacharamba vachienderera nekuratidzira kwavo kusvika hurumende yanzwa zvichemo zvavo asi pari zvino tine mutori wedu wenhau ari ikoko kuZimbabwe Blessing Zulu ari muHarare pari zvino uyezve mangwana achange iye aine hurukuro papo vachange vanenge vari kutarisa ivo kuti zvii zvingaitwe munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ichange iri kuitirwa kumono mutapa hotel na 6 pm kusvika na 8 pm pachange paine vanyarikane vakati wande asi regai tinzwe kubva kuna Blessing Zulu kuti chirongwa ichi chichafamba sei. Let's take a listen to what Blessing Zulu has to say about his meeting tomorrow.
Vateereri, sangana ineni Blessing Zulu pa monomtapa Crown Plaza Hotel Mangwana kubva na 6 maneru kusvika na 8. Tichange tichiita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti state of the nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vaJob Scala veMDC, Amai Linda Masarira Kaingidza veLead, Vapo Mangwana veZanu PF uye Nyanzvi Mnyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musa kanganwe kuuya kuchirongwa ichi Mangwana apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padande mutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Aiwa muri kuzvinzwira apo mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kutaura iye kuti Mangwana pachave paine hurukuro guru ichange iri kuitwa muHarare kumono mutapa uyezve vanopinda munenge muri kupinda pachena saka na 6 o'clock kusvika na 8 o'clock musakanganwe nyanya vari muHarare kana vari kunze kana muchikwanisa kupinda muHarare Mangwana pachange paine state of the nation which way Zimbabwe uyezve pane vanyarikani varipo vanobva kubato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaJob Sikala pane zvakare vapo Mangwana veZanu PF pana amai Linda Masarira Kaingiza vebato reLead nenyanzvi munezve zveupfumi vaProsper Chitambara vachange vari ipapo vachibatana nesangano reMedia Center na Blessing Zulu muhurukuro iyoyi saka vari kuti huyai muri kukokwa ikoko. Blessing Zulu aita zvakare hurukuro nemutungamiri weMD Vanelson Chamisa achivunza iye maonero avo zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro muState of the Nation address yavakaita regai tinzwe akavabvunza zvakare kuti konyaya yenaurirano yakamira sei nekuti vazhinji nyanya vari kunze kwenyika vari kuchema chema vachiti vari kutarisa ivo zviri kuitika munyika uyezve kunyangwe vari kuda kudzokera kunyika zvinhu hasvati zvagadzikana saka regai tinzwe kuti vachamisa vatichii.
Pandina chandakaona ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo hapana mashoko akataurwa akaturwa acho yange achingova mhepo yoga yoga taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei nyaya dzezveutano nyaya dzezveupfumi vanhu vari kushupika mazupuko vanhu vari kuita kunge vari muutapwa mararamiro avari kuita zvokufambisa zviri kunetsa hakuna magetsi hakuna mvura fees dziri kunetsa mari hakuna mumabhengi vanhu iki zvino vavharirwa iko cash dambudziko riri kuramba richiwanda muminda umu hakuna chiri kubuda nekuti hakuna zvekurimisa hakuna zvikwanisiro munharaunda umu mwaka wauya mbeu hakuna hakuna chikwanisiro chinoita kunge zviripo vanhu vari kubatwa chibharo maabductions ubhinya neutororo tiri kuona huri kuuya huchikwira hatimbonzi mashoko akataurwa ipapo kuti kozvi zviri kumboitika vanombozoonawo sei vana vadzamara vasati vawanikwa vana magombei onai zvakaitwa vana gonyeti vakazvambaradzwa vatungamiri vemudisi vakasiyana siyana vanotorwa mudzimba vari kumadistricts kumaprovince vachizvambaradzwa veopposition vemacivic groups hatina kunzwa kuti iyewo samunangagwa mutungamiri werimwe bato rinova guru munyika reZanu PF anomboti chii isu takataura maonero edu kuti zvinhu zvakadai hazvina kunaka uye hatiwirani nazvo hazvibvumidzwi iye anoti chii sezvo ariye ari kutungamirira mauto nemapurisa vanova nekodzero pamutemo wenyika kuti uchengetedze vanhu kutanga ndechekuti isu takataura kudhara kuti tine urongwa hwakakwana our smart agenda inova inotaura kunyaya yematungamiriro wenyika inotaura kunyaya yeupfumi hwenyika inotaura kunyaya yezvedzidzo zvipatara utano hwevanhu magariro evanhu mapensioners tine programu iyo kuudza mwana wekupedzisira tanzwa kutotaura kudoimba kutopopota kuti ndezvanzika kutodemonstrator makaona ma demonstrations edanga achibhanwa asi akutoronga futi mamaitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoenda kuti nzvike tazvitaura kuma international platforms tazvitaura muno munyika kuti ataura kumachechi tataura kumagwere dzakasiyana siyana kuti nyaya iyi inge isama kugadziriswa hapana chiri kunyatsobuda isu muonero wedu ndokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi muchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nei mazano zvikomo zvinopanana mute zvanza zvinogezana moto unogokedzanwa injere moto dzinogokedzanwa kwete kungoita mbimbi ndogazano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi ndozvatikutaura kuna munangago kuti ngationesei tiunganidze nekuwerengedza pfungwa huni imwe haikodzisadza totaura nesvinga kuti nyika ifambe ichienda mberi
apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutungamiriri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pemashoko akaturwa navamunangagwa nezuro kuState of the Nation address yavakaita kuparamende
Zuro ndaba ke ndingatora njani ndisengelikhulumisile uKemisi Mzola Dube uti litshona njani basakaza bahle sikahle kakhulu ke mfoka Mzola singazi wena uti mangena la uyasibingelela lapha Unjabulise Mguni kuzobuya njalo uPriscilla Mkoma Nkoma uti good evening basazi kunjani lapho khona khona ngapho sifisa ukuthi lisitshele khona ngapho ukuthi nxa uhlala eDiaspora kambe ukubonayo kusenzakala kuyini nxa ukugangela ekhaya umuntu omncedisa khona ngale ekhaya umuntu ongabe njani so sifuna ukuzwa ngani ke thina asifuna ukuthi sikhulume sifisa ukuthi lina likhulume nesiza Dube uti yebo lijona njani Masakazi kuzobuya njalo ukuthambisa ncamlilo uthi ngikhona lami esitikini so ke ngingakhohlwa ukuthi siku-VOA Studio 7 VOA Shona naku-VOA Ndebele ngama-Facebook pages ethu lawa ngibone ke esikhiweni ukuthi kungabe kuhamba njani njalo ukuthi silabantu abakuthiwa ngobani uCharity Ngwenya uthi linjani basakazi Charity siyaphila singazi wena kuzobuya ke u-3D Dube uthi basakazi bethu abahle ngiyabingelela lathi siyakubingelela lapho khona khona ngapho so usikele nxa uhlala ediaspora ukuthi kambe ubhekane lani siyeza ukuthi ekhaya ngale akula mali into ezinjalo nxa uhlala ke ngapha ediaspora pho abantu ngale ekhaya ubanceda ngani ubanikani sifuna ukuzwa sibili ukuthi likulandise linangwenu hatsho ukuthi thina sikulandise lapha kunjalo ke marvelous
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai uyezve tichange tiri kukwadzisa ipo pano sekunzwa kwamuri kuita nhasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nevanogara mudiaspora uyezve kuti muri kuzvigona sei matambudziko amuri kutarisana nawo kutumidzira mari kumusha uyezve nezvimwe zvakadaro asi ndiri kunzwa kuti munyarikani wedu wekutanga varichard moyo varipo halo vamoyo
makadiko teteni nemhuri yose yeZimbabwe ikaiti kwase manera anakanaka
aiwa tiri wadiva moyo imi muri kusouth africa uko kwakamira sei tichitarira zviri kuitika munyika pari zvino tinoona kune dambudziko rekushayikwa kwemari nezvimwewo muri kuzvigona sei
ya iro ragara riri dambudziko tete vangu inhau yakabvira kudhara tiri mukati menzvimbo ine diaspora tagara tiri vanhu vanotobatsira kumusha nguva dzose tingangoti upiwa zvati vane makore akangoti wandi vachibatsira kumusha nokuti kubatsira kumusha ndiyo zano rinoita vanhu vakawanda nekuti kana pasi tisingagoni kuvabatsira hakuna chingaita nekuti ndokunotobva zvose mushonga zvose chingava chikafu kana chii chose chakakoya zvinobva kuno nenhaya yekuti munongozoonawo mukati menyika yekwedu zvinhu zviriko hazvitengeki ende zviidambudziko hombe futi apa vana vechikoro chikafu kumabhodhingi chinonga chibva zvikuno chiendesa mwedzi nemwedzi saka zvinhu zvino zviri kunetsa vanhu vakawanda asi nenyasha dzajehovha mwari vanhu vari kuzama chose nepavanogura napo endesi zvimwe zvimwe zvatinongokurudzirawo sesu tine hama dzakawanda vabereki vana vamwewo nanatete kuzoti vabatsiri nekuti kana tikasavabatsira hakuna ungagona kubatsira nyaya yekuti mari yacho vamwe vanosenza mari yacho haibatsiri chinhu saka zvimwe zvimwe zvinotambudza achida kukudza vamwe sekuti mhuri yese yezimbabwe inogara kunyanyai musouth africa munomo zuva nezuva tinoona mabhazi achibuda makombo achibuda vachibatsira hama dzavo saka zvimwe zvimwe zvakakosha izvozvo zvavanobva vachiti asi dambudziko rimwe hakunetsa renyaya yenhingi yeecocasi yatanzwa kuti haichabvumidzwe ende iriyo nhau ive imwe nzira futi yatiri kubatsira nayo kutumira futi na yomari kumba saka soo tika tuwari ni dambu zikuwa wakura zikuru
tiri ipapo rigeitu kubate imuromo kuti tanzu kwa kuti ipazo pera zwana nasi banga gurure nyika rati iro razo visa mutemo yoyo wanga wakasunga iko kesha asi vari kuti muna ugone kukesha out maria kati one day asi batai makadaro tichadzoka kwa muri timbo kwa savari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona pana Courtney Mepi koti alipano Samuel Danisa Mpofu vari pana pa Obet Obet alipano Majambe alipano alikuti good speech Mr. President Elizabeth Gwagwara alikuti Varipano Godfrey Mupamba alikuti I'm watching you from Zimbabwe Thomas Matamba Nazo alikuti maswera sei kana mchida kufonerwa tipei namba zenyu maka isasha kari makode numbers enyu saka nyaya ilipano ndiye kuti variku diaspora zizharwa zwe Zimbabwe muriku zigona sei kuti kwa muriku gara ikoko muwane kurara mararamu ya kanaka mchizo batira shakari muZimbabwe chitari sa matambuziko alikusangana neva jinji bata imakadaru wa moyo
yes loba bake u Ed Ndebele uti mbukele ngise Dark City kubula wayo kuzobu ya ke uteka ab uti hawa yu ngise Cyprus sewa wakulu kunja nukula hapo ke Cyprus mfoetu Thomas Matambanazo uti good evening how are you Thomas and then we've got 3D uti basakazi vetu siyalvingelela njalo kuzobu ya ke uwili uti zwakawo machaizo kuzobu ya ke ukredi tuli nozi uti ke unzi mahai haika ngani ngapaza halume itapasekaya baba Richard Moyo ngasu kangela sibili mwakweza gala kuna ngale ke Zimbabwe wena ungwako ungatisa njani hawa zali bako labana hoi labana wako
ya no dafo ingi kulumi ngiti ya ngi ya zama ngi njila yonge ngi ngi zama kuhona wabona kuhunzi vele kuhona kuhunzi mavele njenga abi ngi ngetisa hawa zali na lapa ngetisa futu lapa ngitata kuhona kuhuma mazala so kuhunzi kuhunzi maka vele kuti masi lana wongo mungu kongela wena kutu muyenze levi name ngifonti ngipushe ngienze le family yami so sasa kuti ama ningi vetu masi hivi usabitezo yukoni siyasuleka hivi nukua kamizi yetu haikuti asikonu kwa haka mkarangenda hawa kusupporta his family lumundeni hii overload hii overload le mkani mkambu supporta abandu vai wakika 15 kuti maa kubati SBS lala pa kufuna kubadalo hii bili watu kula la SBS njenge last year o brother wamo ndi alandila mina wagula so ila ngaleli wanu wabajira wa $6 so wakoti I said almost inyanga yonga lako so imali sikipa hivyo imali ningi and so hizyo pa lezo vele zusu mkakulu kuna bandu wa ningi hiku tiki minangu minangi wani kuna bandu wa ningi vele kizamuke maa sila ana egolu ya South Africa uya badala rendi abantu wana sinabo every month cha badala la iskolu nekeche even ukuta so hindi pale even afikaya kufunu wafuna hizi pale so mara siya zama uzo chini ya mwiji wa uzo chini ni abandu wa mwiji mbogu ya zama even mwa ufika lapaya ima cross border lapaya maruwa starter every day ama weekend abandu wa ya party size ndo ya kamba lapaya kaya vaya tumela ama zali wabo so hiyo ndo wa izama hiyo leyo so hiyo ndo ngatanda huku ujabulela abandu wa sisi mbogu tindo leyo abazangu walashe mingeni yabo ngini kuti sikala duze na sisi Zimbabwe so wabandu wa ningi vaya zama lapa wabandu wa patisa wama laisha vaya nze kipale so vele kuhungu vele
yes wabandu wa
chosi vaya limala basa kuhunu kutu vaya nze hivi ni umunye hivi ni kutengu uu singa za hizi mbata zaki angika kuhunu hivi hivi ni masu kangela nje imali aisa sebe nze kanga hivi ni 100 randi kutenga hii 2kg vachu 35 bondi ndo toti lapo uchiyo hii 60 bondi so wawanti sasa abantu waningi sisebenzela mahala mara zothi
sika kuzo kakhulu ke baba moyo sibongile kakhulu ungathina kusasa so what me was saying is that people generally were living the diaspora can't even do their own things like building their own houses upgrading themselves and so forth so he says they are helping a lot back home and that's very difficult so then I think we've got a caller kunjani ntombi
hello
kunjani baba
Hello.
Tumsaura nani?
Ma patikoma Patson, my central of Zimbabwe.
Ehe, kwa kadi kuma central asidzikisa i volume bicha na mukoma Patson.
All right.
Ehe.
Kuno kutoima zvako nama ndiyo yakayokira kuzvino ndira kuzvino.
Kwakamira sei panyaya iko keshi. Saka imime muri kurarama sei zuva nezuva mune hama were dziri kunze kwenyika dzinokubatsirai.
Isusi hama dziri kunze dzakatotiwande but hakuna kana wana akambotinyira chinhu kana wana kana kutofonera munhu adaira kuti zvangu every week anenge achichinja nhambo kuti tizosombati takakutoroda izvi zvacho nhambi zvikudo bhosi anenge achichinja kaomerwa. Unozomuona kahwana chete muna December.
Aiwa mashoko makukutu amataura nekuti teichida kumbonyatsonzwawo kuti mimi fanike mataura kuti muri kugara kumamisha kwamuri saka pabasa ramuri kuita muri kubata mari yakaita sei uyezve munoda mari yakadii kuti murarame mwedzi nemwedzi.
Basa ratiri kubata basa racho hakuna ndivakati unongochikushandiswa kuti munhu anomuchajira mari ako haukwanisi kuudza munhu ndira mari yekuti asi iye ndiyando kuzoti ndikupa mari yekuti utikuti hapana zvokuita imwe nguva anongoda kuita 3 days yakuti usenzere mari inotenga 2,000 but hapana zvokuita nokuti mhuri inenge ichida kudya nenguva utongodiwo zviripo simba mukaka but unosvika kupo uchisenza musenzero wakadaro usondorese unosenzera kutenga katingira zvemafuta munhu andochaja mari yaanoda takatarisa kuti wamgochienda kumari icho muminda meunokorora unokorera zvibageni zvevanhu ibazi 5 dollars per day ikugeshi wofunga 5 dollars per day ikugeshi mari kune 57 dollars anoshaya kuti ungadii hapana.
Aiwa pane vari kukubhiga hanzi good remarks mukoma Patrick na Obet Majambe ari pano paFacebook page yedu yeshona meno kana muine zvimwe zvamuri kuda kutaura mukoma Patrick
ndozvinzvadavichitonyanyakukumbira izvo ndokukumi nekusivisa vachamisa kuti aiwa isusu kudiko zvedu kumakumisha kunoku hatina sapoti yaka inodzoka kumushe takasimba asi nyaya yekuti tinonyina kuvhundutsirwa sezvakafanana nenitake zvakuti chizita example pandiri amai angu akapisirwa inda pamusara pangu ndisuspect asi handiragudira ndaondekwatiriwa asi ndega ndoiziva musangano ndosapoti asi vakapisirwa ipo hakuna vanichazivisa ndakafunga kudzokeraizvo ndakapisirwa ndaamai angu ndikatopara mhosva imhosva yandakatopara yandikatozoripa nekuvavakira imba yavo yapiswa pamusana pangu saka ndinoti isusu dai zvaikwanisika vambofambawo vachiuya kumisha vachiadresa vanhu nokuti vanhu vakapota vachiuya vachiadresa vanhu kana vanoshira bhozi machichini anotenga kunesa kuno machichini masadhu saka vakapota vachiuya munguva anowana vanhu 6-8 mumwe anogona kuedza kusvika asi agoteerera ari mumambadeni kana kuteerera ari mumba make asi anenge aito zvinoti zvinobvi zvekuti saka nesaino vakazouyawo anozouya unoziva vanhu vanopedzisira vane zviidi but kana vasingauye manje vanoomesera zvitsumidzo dzavo tinenge tiri kunokuvashoma nekuti ndi tinenge tiri patai asi vakapota achiuya manje tinowanda vanhu vanopedzisira uya akawanda topedza pasimba taane chifungo chimwe chetisi hatiavhundutsirwa zvino kana vasingauye manje vanoparita isusu vashoma ngavafambowo vachiadresa vanhu varegere kupindira mumatau chedu kuti kumusha kune kutirikota vanhu vakawanda but vamwe vanotozoti iwo vamweiwo mapati enyangu yedu asingabzifambo uri kuzoadresa vanhu mapati aiwo saka zvinenge zvangomeseresashomo ripedzisira vakutonge vanhu vamutenga kusapota pati muvashomoranei vasingauyiwo kumusha kazvino saka ndochikumbiro chatinacho kuti ngavafambowo ezvinezvi maeshe ngararava hakuna itozvikuzizevei but kumbofambowo chete vachiudzawo vanhu kuti tomusangano edu wakamira zvakadai nekuti isu sinotaura kuti imo tetero shamwari dzedu but zvinozotikoiwa vatungamirenyu vasingauye seanongotaura muharare yedu.
Aiwa tinotenda mukoma Patrick muve nezuva rakanaka. Bye-bye. We have Mukoma Patrick there who is just telling me that he's in the rural area, and he's saying that he wants the MDC, especially Mr. Chamisa himself, to also start going to the rural areas, because he says although his mother's house was burnt because he supports the opposition, he still wants them to come and address people in the rural areas.
Yes, Loba, well, not to Loba, Mfoyt, unjani kwa nafekuwe?
Ni right, mina unjani, Baba Kiti.
Nya pila, mkuma lwa, masogu.
Masuwa.
Iye, akutu masuwa, utigambe, abantu bapila njani Zimbabwe, njalo bangetiswa njani, abantu basi diaspora.
Ndote Zimbabwe, rapa kula unzima ukuru kakhulu. Intere mangalisa, ikuti nje, nga wakulu, kula wama presidente, kutuma hale, the first thing, we say address, akona le diaspora, I'm addressing people from diaspora forum from Zimbabwe. Navana want to have a tandanje mwabeza mkuti wa leto kuimashanyana kusuwa kona hali mazini. But wana the infringing their rights. Wana tatera ma rights abo. Mkuti wa vote na wana bandika wa food. Kota iwa wababambu mnuo toelizi. Kwa manji mwabono kwenza kade kaya. Unge asikogu esisebenze ma mazini. Utenki nene nkuru kakuru wala. Uguzi tolu guza. Ufise kutume koli. Ukuthi uthole ukudla kufike kube UK. However, abantu bona lo baba kuzisisi bakuzisisa ma kuyithi bona bafuna ukugaina from those people. After Zimbabwe iphilisi ngwale baba sit bill izamanye amagama ongazi wabona ukuthi umuntu abe le philisi lokunatha ukuthi anathi philisi.
I anadini lo langwazi.
Lona impanadini baba ukuthi imalini ngabe kuthiwa khona ngiyakwanisa ukuthi ngeke ngikuthathele ngikuthumezele nje ama-screenshots ukuthi ninomamami ubulawa yithukela senga amaphilisi at 500 and something every month. So abasincedayo ngabantwana basediaspora imajini ukuthi wena ugogo phakathi khona lo sedinga with the same medication every month, calculate that 500 and something dollars for the next 12 months ukuze aphile yakho i-one. Area upungusalela uthuzanga ube lolunye lutholenza ikubona sihawula sinamba uyazi imali zakho na micro cash avala, but if you look at it ama filling station wona ngwawo you actually imali eziningi thola phela amabheki thola ukuthi this filling station ngayivumela umuntu othenga othenga nge-eco case imali leyana baphinde bayispine futhi the same amount yonale egcwela ama-secure. But who can make that feeling station other than Monaba Kool? So, in the sense that, let crisis say leadership, let crisis say business, let crisis say common. And while we'll be caught up with Funagala Banu and with Abandoned Mala.
Well, we are Pambi with Zwan Mazu.
What is
Pambi? Why are we Pambi? Quenzwan want to follow?
Uyazuthi bolo ukuthi siye phambili sibili mina ngibona ukubona kwami ngifuna nje ukuthi sithi ngoba ine political arena sibili sibili lapho Zimbabwe akukumeleli lutho la. So ufuna nje uNkulunkulu ukuthi mhlawumbe yena angayeke ethi iziyo zabantu ngoba lo udonsela le lo udonsela le lo udonsela le emveni kwalokho omnye donsela le omnye donsela le uphekwa enyini indiza engemuva esingayaziyo. Ngoba lo wasingazi sithi simeleli ukuthi laba bafe kumbe bakhule baphume. Imbizi ephekwa yabantwana bakhona they will be more harder than laba abaphumile. So sokufuna ukuthi uNkulunkulu nje abayeke izinhliziyo zabantu lezi mhlawumbe bazisisi ukuthi mathi sithi thina ukubusa umuntu kujoni. Ikuba namandla kumbe ikubona abantwana bakho bejabula. Abanye bakubona ukuthi kuba namandla uthiwa khona ngupresident ufly up and down yikho ukuba ngupresident, but abanye bakubona ukuthi abantwana bakho bavuze babe lokudla yikuthiwa yikuusa. Manje kuba nomehluko khonapho. Abanye abakuboni-ke khonokho esikudinga yidini ukuthi khona kube lokudla ematafuleni abantwana.
Ya kukanya kulodubo sibulela masuku baba, sibongile kakhulu. Okay, Papa, so that is Mr. Masuku is in Zimbabwe. He says if you don't have a relative living in the diaspora, you are in a very big fix. So he says, for example, his mother is diabetic and she has to buy some tablets, $500 a month. So he says it's very difficult to get hold of that kind of cash. So he says everyone is looking for people in the diaspora for something. He says you are looking for food, you have to call them or they send you something. If you are looking for drugs, you have to do the same thing. And then he put an example of the Vice President, Konstantino Chiwenga, who is in China. He says, for example, look at the gentleman, he's right down there. And in Zimbabwe, the hospitals are almost collapsing. So all those kind of things.
I think they're sharing the same sentiments. Even Patrick said that when I asked him, do you have relatives in the diaspora? He said, yes, but they continually change their numbers. Because, you know, they are also struggling to survive.
Yeah.
So we only get to see them at Christmas. So I guess, you know, he understands that although he has relatives, if he tries to call them, he can't get through because they're also trying to survive. But hello, caller.
Yebo, Mama Lijani.
Oh, siyaphila mfowethu kunjani?
Ngikhona kuthiwe kunjani?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani mfoni?
Ukhuluma lompofu lo ohlala industry side lo ngake ngalifonela kudala sekulesikhathi but ngiyazama ukuthi ngifoni kangenye.
Ah, mina ngicale ngimansi wageuka phela ugeuka kwenzakala mfowethu.
Hayi, mina kangidiwe okuningi lapha dibe nje ngikhuluma nje into encane kuphela uyabona.
Ngikhuluma mpofu.
Into ezimbi lapha eZimbabwe la.
Ngikhuluma mpofu.
Izinto ezimbi sivili vele ubuthongo kabulaleki ungathi uyalala ukuthi uyavuke ekuseni kuthiwana ngiyacabanga ngizabambelana ebusuku uyaphaphama ukuthi sekuphile kungakazi ngoba izinto vele kazibambeki. Mina kangilayo umuntu osediaspora khona ngapho, mina ngizihlalele khonapha industry side kasikholi lutho industry side lugebhezi akula lutho akwenziwa lutho la.
So labe lisenzani khonapha emandasi?
Isipho kuhlala nje hanje ihlezilekuthiwa lwanelelanzisa lapha engandisebenzela imayadini khona ngale kathe sinawo sesihlezi lapha nalo lihlezi liyapho kube lidobha laphana nalaphana
liyabe lidobhani khonapha.
Okunjengawo ilinomgodi wemayini efela bhuti ngapho
yikho lapha lidobha khona okuncane. Kodwa
into ngithe ngakhana namhla bangithumezela imeseji abantu belokhu zeli be-econet but bona as from December 1st imali yangikhona sofana ngiyibhatalelwa yaleithiwa i-ecoswat funeral cover you see 5,000 mina i-5,000 le vele angaze ngiyibambe ezandleni zami.
Awuza kuyinuke not ka-1 he
vele angaze ngiyibambe lokho kwakuyilamayusa wona leyo mbi ngayibamba khona phela kusise le mali kagono leyana mali okuzena amabhiliyoni nama-trillion.
Kunzima mpofu
manje kathesi impuphu yona uthi udla isithwala khonapha.
So ibhodo manje uyitshila njani khonapho mnumzana?
Isithwala impuphu yodwa ngangile $100 fine yethenge i-5 kg i-10 kg ithenge nge-$50 something the $60 something.
Akubatshele sibila kowethula inhliziyo yakho sibila namhlanje utshele laba bantu
abakuzayo khonapho kuyabe kungena thukela $200 yale kuyabe kungela nyama $200 yale kuyabe kungela mafutha okupheka $200 yale manje kusasa ndiza kuya sekufana niyetshontsha phela
pho manje akusitshele sibili ukuthi wena nxa liphuma ilanga lisiyatshona imali uyabuyithethela.
Ngiyahamba ngishuphana naye nalubaba engihlala naye khonapho ukuthi akungcede phela laphana laphana la ukuthi mbe lokhu evuka sithi mina ngicela lokuyana ngicela lokuyana la uzezathi kathi wena inyanga zonke uhlala kuphela kathi awulaplanini
abantwana-ke baba mpofu
konke vele kunzima dube uyazi kutele so uyazi izinto azinakuhle kuleli lizwe leli uyabona irodide yayingcono kakhulu.
So manje
ngiyakuphithela abanye isikhathi kodwa dube ngitshela isinto lapha eZimbabwe la abantu bathole nzima la
ye manje pho kulungiswa njani ke pho ngamafutshane kolapho
lokuga kulungiseki ngoba uyazi ukuthi ngoba umuntu ngayeza uthana izolo ngizekhuluma nje izolo eParliament ekhuluma ekukhuluma wakhe into akade ezikhuluma nokuzilalela bevele ngingasafisi nokuthi ngimlalele ngoba into akade ezikhuluma zingalizibolile ngingangizizwa mina. Akulanti kade ayikhuluma laphana ukuthi kono beqondisana, akulanti ngiyibonileni engizile kade ayikhuluma vele kangizanga lutho. Ngiyangavala le radio yami mina ukuthi kona kona ngilalela into ezinje so ngakungiphathisi
mina. Hayi, siyakuzwa mpofu inhliziyo ibuhlungu sibili baba. Sinethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi nxa kungalunga. Eh baba mpofu.
But lawo ngokuya kwesikhathi lawo uthiwe khona ngakho ngamphosela kumbi. $10 kube $10 kuyisa khona phela ngizotatharika nabanye kuyabe kungcono.
Ah, kuzima mpofini shwa.
Kuzima ngake ngayitshela unkomo la njalo but lokhu engikhangela into engine United Diaspora ngabe kumele ngangiphosela. Inamba yami yona le ngifonele ngayo. Ngiyabonga Dube.
Hayi, sibonge kakhulu mpofu.
Libe nobusuku lemi anti ngabo kusemini kathesi.
Ye, kusemini mpofu.
Thina ngapha kusebusuku sesiyalala so kwesikhathi siyalala singadlanga so funa.
Eh madoda, hayi kunzima mpofu, silethemba lokuthi kuzalunga.
Eh, zamani nani ukuthi liqinise ukuthi silungiselwe ngapha.
Hayi, siyabonga baba, sibonga kakhulu mpofu.
Ngiyabonga.
So that is Mr. Mpofu. His story is very, how can I put it? It's a very sad story.
What did he say?
So he says he used to work as a gardener for a certain white guy.
Mm-hmm.
Now, the white guy these days is not even working himself.
Mm-hmm.
So what he does is he goes to him in an industrial area,
mm-hmm.
where the two of them sit down and discuss anything. And then at the end of the day, he asks for some bit of money mm-hmm. from him
mm-hmm.
to say, can I have a little bit of money to go and give to my parents
mm-hmm.
or to my wife and children?
Mm-hmm.
But he says that money is not there. So this employer, he says, has got a small mine in Filaposi,
mm-hmm.
and at times he goes there to, you know, take some bit of gold, pan some bit of gold and so forth. But he says, you know, the situation is really, really difficult. And yesterday he was listening to the State of the Nation address,
mm-hmm.
but he says he switched off his radio,
mm.
because he says Mnanga wasn't talking anything that made any sense to him, mm-hmm. so he had to just switch off. So he says Rhodesia was far much better than the Zimbabwe that they have today.
Mm.
So he says there's disunity in the country, there's almost everything that is very bad. And he was asking for $10 from me.
I remember, say, I think he was on a show, yes, yeah. where Ntunga and I were at.
He says it's very serious because he doesn't understand, back, you yes. know. Yeah, so.
Yeah. I understand that we have our reporter on the ground, Blessing Zulu. We just want to hear from him what his plans are for tomorrow. Hello, Blessing.
Hello, Marvelous. How are you doing?
I'm doing great. Can you tell us about your plans for tomorrow? A lot of people have been following and are saying, okay, where can we go and what are you promising them tomorrow?
Of course, tomorrow we are going to do our last town hall meeting this year. We have been to Chinoy, Mashingo, Gwanda, Lupane, Blawayo, and Harare is the last one tomorrow. So the venue is Monumtapa Crown Plaza, and the meeting starts at 6 p.m. sharp. And we will be discussing the state of the nation, which way Zimbabwe. And we have lined up a number of speakers who we think will attract many people. We have Honorable Job Scala from the MDC, led by Mr. Nelson Chamisa. We have Linda Masarira Kaijibda, the president of LEED. We have Mr. Paul Mangwana of ZANU-PF, he's the legal secretary. And we also have economist Dr. Prosper Chitambara of the economic of the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Now, Blessing, tell us a bit about this town hall, maybe in detail. What exactly are you going to be focusing on?
Basically, we will be talking to Zimbabwe. It's actually a discussion forum. We'll look at what President Emmerson Mnangagwa said yesterday. And what Mr. Chamisa said, we spoke to him today. And we also ask ordinary Zimbabweans what is the way forward, because the country is in crisis. There is an economic crisis, a political crisis, and you know, I've been meeting a number of Zimbabweans who really want Mr. Chamisa and Mr. Mnangagwa to sit down and talk, and they are saying that that is the only solution. So it's part of finding the solution for Zimbabwe.
Now, Blessing, today's topic is, you know, we are focusing on what the people living in the diaspora are doing for Zimbabweans back home. Give us your, you know, your thoughts on some of these things. How are people surviving in that country? And you, as a person who lives in the diaspora, how do you think people can help them?
Of course, there are many Zimbabweans in the diaspora who have been helping. I've just been reading a story whereby Warriors player Mulesi is said to be paying school fees for about 30 children. Marshall Mulesi actually plays for Stade de Reims in France. He's doing very well there, but he's paying school fees for 30 underprivileged children. So this is what some of the people in the diaspora are doing. Some are donating. I was just talking to some today who are saying they've donated books to their old schools. Some have donated computers, you know, just to help their former schools. And, of course, the usual way those with children in the diaspora are receiving money from World Relief, Mukuru, and, you know, other agencies that are into that business.
Mm-hmm.
Because the situation in Zimbabwe is really bad.
Blessing, but so Mchange Mine Msangano Mukuru Mwarare zviri kufamba sei?
Hongu Mangwana Studio 7 inenge ichiita musangano wayo mukuru wekupedzisira mushure mekuita musangano kuChinoyi, kuMasvingo, kuBulawayo, kuLupane nekuGwanda. Saka Mangwana tinenge tiri paMonomtapa Hotel apo tinokukoka munhu wese anoda kuuya kuti anga achiuya kuzotaura ipapo. Tinenge tina Job Scala, Honorable Scala veNDC, Honorable Mangwana veZANU PF, Dr. Prosper Chitambara, vanowanyanzvi munyaya dzezveupfumi, uye amai Linda Masarira Kaingidza, vanotungamira ivo rimwe bato rinopikisa rinonzi League. Saka musangano uyu kutanga paMonomtapa Crown Plaza nenguva dza6 uye tinenge tichiri live paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7 kune avo vari kunze kwenyika vari diaspora vavachataura.
Tinoona pari zvino panga paine nyaya yenhaurwa yeEco Cash nezviri kuitika panyaya dzemari. Iwe unogara kuno kudiaspora, chimbonyatsotitsananguro kuti vamwe vakateerera vasiri kunyatsoziva zviri kuitika, kuti chii chiri kuitika panyaya iyoyi yemacashback nezvinhu zvakadai zvekuEconet?
Vamwe vangu vachichema-chema kuti vamwe vanonzi maagents aya eEconet vanga vachitiwo kana iwo uchida mari aya maapondi notes aya uri musho uchida mari chaiyo chaiyo, vanga vachiti kana uchida kuita inonzi electronic transfer iyayi vanga vachikutibatira nguva mari yakawanda zvikuru. Vamwe vangu vachiti ma40% kuti kana uine $100 yako iri mukadhi rako yeEcoCash handiti uchida mari yemabondi notes unenge uchipiwa kana kuti $60 $40 wobata iwo. Saka ndozvazva kuchema-chema vamwe kuti kazhinji vanhu mari dzavari kupiwa dzinenge dziri imomo EcoCash imomo kumabasa kwakasiyana-siyana. Saka kana vava kuda kuenda kundotsvaga mari yekuti ukwire mabhazi nekuti vemakombi vanoramba kuti ubhadhare neEcoCash, vari kutiwo vari kuda mabondi notes iri mari chaiyo chaiyo. Nekudaro vanhu vakawanda vari kuti vanga vachirasikirwa nemari. Pamusoro pezvo pane 2% imwe inozobatwa iya yemutero wakapasiswa navamutirimuve. Saka vakawanda vari kuti vari kusara vasina mari, uye vemuzvitoro kubvira zvandauya muswere wese every day unenge uchiona vanhu vachikochinja mapurize. Saka zvinhu zvakwira zvakanyanyisa zvekuti handiziye kuti vanhu vanokakwanisa kurarama sei.
Aiwa, pakanaka. Taona zvakare Blessing wataura iwe navaNelson Chamisa nhasi, uye nezuro takaona uchiwanikwa iwe uri kuState of the Nation Address kwanga kuina vaEmerson Mnangagwa. Chimbotipa muchidimbu Kuti tinoona vazhinji vari diaspora vari kunyora ipo pano pa VOA Facebook page pedu vari kuti zvii zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika zvinhu zvingagadzirisike here nezvauri kuona pari zvino.
Chiri kunetsa ndechekuti varume vaviri ava vanenge vari kuti vari kubetsana masimba kuti angatange kubwaira ndiani nekudaro panenge pasina. Asiwo kana vachitaura neveruzhinji vari kuti vakagadzirira kuita ndaurirano vamunandago vari kuti ivo vakatoupa kare inonzi Poland ya ine mamapato evatungamiri venyika vose vakapinda musarudzo. Nekudaro vari kuti nhaurirano dzatotanga vashamisa vakasununguka kuti vatipe nhaurirano idzodzo. Asi vashamisa nekune rimwe divi vari kuti aiwa zvekuti vana vamunangagwa pane zvino kutungana kwembudzi vanhu vanofanira kunge vachitaurirana ndivo vashamisa vari kuti vakatokundawo musarudzo kunyange hazvo dai rakati vanga vasina umbowo. Saka vashamisa vari kuti ivo munhu waada kutaurirana naye ndi vamunangagwa vachiti havaoni chinobatsira panhaurirano dzepoland dzavari kuti idzo dziri kuitwa nevanhu vagara vanowirirana kudaro. Panofanira kuitwa nhaurirano pakati pavo ivo navamunangagwa. Asi nyaya iri kunoita ndeyekuti ndiani achaenda kundosungurira dare kana kuti bhero panakadzi. Handichimuona makonzo anenge achiti ini ndini ndinokwanisa kuzviita kasi akauya ndinobudai ndogogurai ndogogurwa kumfu ndozotii. Asi panenge pasina munhu anozonosungurira dare kana kuti bhero panakadzi kana kadzi yauya vanhu vese vanenge vakutya. Saka ndo pane matambudziko kuti pavarume vaviri ava hapana chiri kunyatsobuda panyaya dzekuti vagare pasi uye kuti nharirano dzacho inenge dzichinyatsofanira kuti dziite sei chaizvo.
Haiwa Blessing, chingotaura kekupedzisira kuti what time and free of charge here uyezve munhu anofanira kuuya nechinhu here paanouya kumusangano wenyu wamangwana uchaitirwa kupi tisati tati yedu muchienda.
Hongu tataura paya kuti musangano wedu uitirwa kumonomtapa Crown Plaza nenguva dza6 mangwana. Vanhu vese vakasununguka kunge vachiuya tichitaura nekuti hongu tine vatiri kuti vatauri kana kuti vadare vanenge varipo ipapapa. Asi vanhu vese tinenge tichizwe pfungwa dzevanhu kunyanya kuti vari kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe uye zvingagadziriswa sei. Saka tomorrow Edward is free to come. You are not saying anything, you just have to come we are of course going to discuss the state of the nation, which way Zimbabwe. It's at Crown Plaza, Monomtapa Hotel near Harare Gardens, and it starts at exactly 6 p.m. tomorrow.
Thank you very, very much, Blessing Zulu, our reporter on the ground.
Thank you. Thank you so much, Blessing. So we've got Precious Nyembe Masuhu says, isimo sibuhlungu ekhaya abantu benkosi. Bengisekhaya kule nyanga ephelileyo. Ngendlela izinto ezikhona ngizibuze ukuthi laba abahola $400 kusiya ku-600 bond basevaiva kanjani ngoba kunzima shuwa okumangalisayo. Uyazi okhuluma engazi ungcono. Ilizwe lakithi lidinga umbumbano lemthandazo estrong ukuze sinqobe lempilo esiphila ngayo esiphilayo ekhaya. Kuzobuka ke uProspect Spanda uyakhuluma njalo uthi I couldn't survive in Zimbabwe for 4 months from 1,000 pond. Manje kathesi sibona ngazani abantu bathwele nzima. So, you know, people are saying it's very hard to survive in Zimbabwe. Especially those that are earning 400 and maybe up to 600 pond. This person is saying it's very difficult to survive with that kind of money.
Samuel Danisa Mpofu, who's saying, please call me on. He's in the UK. He says, for a fair talk without favor, please help people of Zimbabwe to unite and solve the problems. I've never heard you guys advising people to do the right thing than put your words for people to be against the government. You're doing not a single thing to help people. The government is trying, but you are there to distract. That's what he's saying. Yes, life is hard, but you are not helping people to do anything. You see, Mr. Mpofu is telling you his story, but he has a phone and airtime to talk to you guys. So what's your help? What is the good job that you're doing? You are a mayor agency for MDC. It's high time your politics should change to have people of Zimbabwe to say the truth and work together. Give Blessings ideas if it all has to be for them. People in diaspora are helping their families and friends. And what do you think people in diaspora should do? Don't preach hate and insults. Don't use human as shields when you, as leaders, oh, there's a lot he's accusing us of. But Mr. Pofu, we actually are very fair. We listen to what the MDC say and we listen to what ZANU-PF says. Our role as reporters is not to be on one side, like one party.
Yes, we've got Tingani Tikoza Gamakita Masugu. Uti Baba Tube, Utingagalo Uti, Kubelo Manyana, Kualagiti Ere Zimbabwe. Kuzo Buya Njalo Ino Ndlovu, Utuunjan Baba Tube, Siapira Wakulu Gemfowetu. Uti Mtabangane, Uti Molweni Bagiti, Lame Giti Molweni Tate, Kunjani, Lapa Kona Kona Pondante. Sipone Njalo Pegi Pegi, Uti Lame Zengkona, Estigini, Siwabonga Kulu Lulifa Kane Nare, Uti Lame Nkona. Lifa, zilete mbalo kuti upila kakulu kuna hapula pakona. Sponu mwenye njalo onganukono, 3D tube, uti siya fabagiti ngapa ezimbapo ngempela. In this generation yetu, no one will ever own a property, not even one. There are too many problems we are facing as a country, so the ZANU-PF government must focus on one thing at a time, which is the cash crisis, nothing else. Let them stop doing what they are doing. That's Mr. 3D tube. So we're not related, by the way. Nomsa Nekavana is saying, yes, Lamincona Konavestigini, who's aware of Lutenzel Tube, which is Lakona Konavestigini.
I think there are too many Tubes.
Tube, and Tube. That's good. So let's have Moyo Moyos and others now.
Yes, let's also read what others are saying. There's someone who's actually commenting on the high percentage rates that were being charged by the money changers using the EcoCash. He's saying that, 40% is daylight robbery. That's disciple Gilson Madani Rans Kubira, 40% sure Zimbabwe. Ichisina muno, asina wori sure, Dr. Rokobar Kwita. Asi, shaka wanda, zhirkwiti kapari jino. Uyeje, tunotenda vese varipala ifidi edu, uyeje, ni au vanoti tigira zwane zwanyanya variku Zimbabwe, tunozi yokti jino, shaka oma. Uyeje, sekutora kwa taita, atiteme tiri kwa taka rere kira, nukuti tukona paniva mwepanapa, variku ya vachitaura kuta, ai waimimi murukupa more time kubato iri kana utubato iri. Pano, pango ripa platform yekuti vanhu muye mchitaura mafungiro enyu. Uye jese kutaura kwa ita Blessing Mangwana. Kana muru kuda kuti mutaure pa msoro pema mirira kaita zvinhu munyika. Munogona kuenda imi kumono motapa Crown Plaza. Between 6 p.m. na 8 p.m. Blessing Zulu nevamo vanyarika nevachange vari ikoko vachitaura zviri kuitika munyika. Gibbs.
Solo Jerry Ndlovu lapha ke Facebook yes Ndebele. Lingakohlwa, if you want to join us right now, go to VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Ujeri Ndlovu, uti sibonge msakazi uhlelo kunzima bakithi siyaphambili. Sazi uti ngubani ozasilamulela kulolu sizi esibhekane nalo. Ngoba iZANU-PF iyehluleka ukuphatha ilizwe leZimbabwe. Umbuso weZANU-PF umbuso wabantu abazibhekele bona imizi yabo. Ngakho ke basebenzisa amandla abo ukuthi bathathe zonke izinto ezilizweni. Thina ke pho sizatholani. Precious Dube la uyabhala uthi kuzima ekhaya. I think we've got a caller on the line.
We've
and that is Mr. Dennis Juru.
Yeah.
Mr. Dennis Juru, kunjani mfowethu? Hello, Juru.
Mapena ninjani.
Oh, ngubaba Mapena. That is Mr. Ngabuto Mapena, the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. So, Mr. Mapena, we are discussing an issue here concerning, you know, how Zimbabweans living in the diaspora are helping those that are back home. So, how are you doing all these kind of things?
Well, for those that are in South Africa, over the years, they've been sending groceries back to Zimbabwe, either groceries or cash through various means of sending cash. I might say that most of Zimbabweans in Zimbabwe are supported by the diaspora, mainly in South Africa and Botswana. And we appreciate what the people do. You will know that even during the difficult times in 2007, 2008, it was the diaspora in South Africa that sustained the families back home.
Mm-hmm.
We've seen also the diaspora venturing into some community projects like a renovation of schools and supporting even in buying some material for their former primary schools.
Mm-hmm.
So it is the work that we appreciate as a community.
And as in terms of families, how are you guys keeping up? you are working there and you have to take care of your own family. How do you, you know, juggle between home and your own place of residence?
Well, it's always difficult, but you just have to assist where possible. You will know that in every weekend, the combis, the Malaysians travel with the goods back to Zimbabwe. Well, you'll find that now one has to support three families, one in Joburg, one in Bulawayo, the other in the village. It is strained in terms of one's financial capacity, but it is what people ought to do, because as you know, close to 90 to 95% unemployment, and with the economic crisis, which doesn't show when it will end, you just ought to do that.
Yebo, mpena ke ngamafishane ngesintu. Wena ubona ngazani lina vele impilo yenu nxa selikhangela lokuphila kwabantu ekhaya. Lincedana njani njalo wena uzinceda ngaliphi njengoba ke imali ihlupha kangaka?
Esikwenzayo yokuzama lathi ukuthi khonokho esilakho sithumele abazali ekhaya, sithumele izihlobo ekhaya. Siyananzelela ukuthi abaningi abahlala eSouth Africa bayaphathisa omalayitsha igrocery, abanye bayathumela imali. Yebo, yekunzima ukuthi usekele imuli emthathu imuli eseGoli, eBulawayo, lesemakhaya, kodwa ngendlela isimo somnotho singakhona asilangeni indlela kumele sikwenze lokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu, kodwa kulilimazi ezikhwameni lapha kuyabe kumenjani?
Kusuka kuba nzima ngoba ngapha lakho kule ndleko ezikhona ukukhandela ukuthi abantwana ngapha basesikolo, kulezi mali ezamarenti ezibhadalwayo, kumele futhi uthumele ekhaya. Njengoba ngishilo ukuthi uyathumela, uthumele koBulawayo. Kulezinye izihlobo ezihlala koBulawayo, lezinye izihlobo ezihlala emakhaya. Kuyinto ebanzimanyana, kodwa-ke njengoba isimo somnotho ekhaya singendlela singakhona, usuka ungelalo enye into omele uyenze ngaphandle kokuthi wenze njani.
Hayi, siyakuza kakhulu-ke baba Mabhena, sicela ubambe khonapho-ke ngamafitshane, siyabuya kuwe. Marvelous.
Unothe orashona yeri baba Mabhena?
Unfortunately, my friend has been refusing to teach me
Okay, no, that's fine. But I could tell you were saying that now families are being forced to perhaps look after more than one family. Varikutsivo vamabhena mhuri dziri muSouth Africa kunyanya dzakuwanikwa idzo dzichichengeta mhuri dzinogona kuita dzitatu, kuti pavari kwavanogara kozoya imwe mhuri inenge iri kana kuna Bulawayo kana kumutown kana kuHarare kozoti kumamisha. Saka mune mane mhuri dzitatu dzokuchengeta. Saka vari kuti aiwa, zvinhu zviri kuoma nekuti munyika zvinhu hasati zvasanduka zvakanaka. Tinokutendai. Toda kutenda zvakare kune avo vari palive feed yedu. Pana Albert Machisho ari pano, Godfrey Mpanda ari pano, tina Sibangani Ndlovu ari pano, Samuel Danisa Mpofu ari kuti fona izve, aiwa tichaedza kukufonerai but manamba pari zvino foni dzachona, uyezve nguva yedu ndo yadyanana. Asi tikatadza kukubatai nhasi, tichakubatai munguva inotevera, nekuti tiri kuona kuti muri kuda kutaura zviri pamwoyo penyu. Kunavo vari kubva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutarisa isu zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kuti zviri kubatsira sei vari munyika. Tichiona kuti mune matambudziko ekushayikwa kwemari, kushayikwa kwezvinhu zvakawanda muzvipatara, muna mishonga nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvatava tiri kutaura ipo pano, Gidi.
Yes, marvelous. We've got Faith Cutler who says, what evidence do we want which is better? Okay, so let's keep that one. Owen says, there's a lot that is happening in Zimbabwe, and so we are feeling all the pain. So we are living in the diaspora, but we end up having no money in our pockets. Mm-hmm. So this is really affecting us a lot. So I think there you are. Hilton Komo says, ED must step down, like what other leaders have done throughout the world. If they fail, they always step down. Kuzobuya ke uNkomo Ziyophuza Sibunde ukuthi lapha isolution yokuthi sokumele kutshaya itoyitoyi okunyokozwelayo sibili, sibone ukuthi singaya ngaphi ngodaba lolu. Sibone njalo ke uMorgan Nyamataka uthi, can you call me right now? So he gave us a South African number, So I think our time is almost over.
Yeah, time is
so,
over.
Yeah, our time. We remain with some seconds, actually, to finish the show.
Unfortunately, so, yes. We have no extra time.
Mm-hmm. Sorry, I think we have come to the end of the show today, and we have to thank our guest this evening, Mr. Nomoto Mapena, and he is the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. We also wish to thank Blessing Zulu, who is in Harare. He is our reporter based in Washington, but this day he's in Harare. He's going to have a show tomorrow in Monomotapa. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Simone.
I'd also like to thank Mr. Richard DeMoyo, who was here with us, and all our guests who are live streaming. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye in Washington.